Manerakana nakamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 20, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorambidza zvakare MDC kuratidzira kwayo mugweru nhasi nekumasvingo mangwana. Nyika dzakawanda dzosvisvikana nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe. Mutori wenhau akamboita mukurumbira munyika Godfrey Majonga akashaya nezuro manheru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mapurisa akarambidza zvakare bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuratidzira kwaranga rakaronga kuita nhasi muguta reGweru. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vanoti havana kuenderera mberi nekuratidzira kwavo zvichitevera chiziviso chavakapiwa nezuro manheru. VaChibaya vanotiwo vatambira mashoko kubva kumasvingo ekuti mapurisa eko azivisa zvakare kuti kuratidzira kwavanga vakaronga hakusi kuzoenderera mberi zvichitevera kushandiswa kwegwaro reprohibition order kwaitwa nemapurisa. Studio 7 aina ukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvapakuti kuratidzira uku kusaenderera mberi. Izvi zvavakureva kuti mapurisa arambidza MDC kuratidzira mumaguta mana anoti Harare, Bulawayo, Gweru nemasvingo achipa chikonzero chimwe chete. Ray Choto weStudio 7 abata vaChibaya kuti tinzwe zviri kuitika.
Wango tatine urongwa hwekutaridzira murunyararo zvinotenderwa nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe Section 59 yekuti tifanange vanofanira kutaridzira vanobvumidza kutaridzira murunyararo pasina mhirizhonga uye vazivisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weposa Public Order and Security Act. Saka muzuva ranhasi mapurisa nezuro vaka tipa inozi provision order yavakatipa nezuro manheru kuma 8 asi takavazivisa hedu kwakachena ivakatizivisa ava manheru nokuti vanhu verima havafariri chiedza. Saka nokuda kwaizvozvo hatina kuzoenderera mberi nhasi mugweru sebato rinotevedzera mutemo, sebato rinoteerera zvinobva kumatare. Saka naizvozvo nhasi hatina kuzoenderera mberi sorokwata takaita kuti vana veZimbabwe vana veGweru vanga vachiwana mukana wavo wekutaridzira murunyararo maererano nekutambudzika kwavari kuita kuti munyika hamuna mvura yekumwa, munyika hamuna magetsi, munyika hamune chikafu, mitengo yezvinhu iri kuita muramba mhuru, munyika mafuta edzimotokari hamuna, munyika hamuna mari inonzi mari yenyika. Zvose izvi matambudziko ari munyika yeZimbabwe anga achibati vanhu veGweru vanga vachitaridzira murunyararo zviri pamutemo.
Tiri kuona vaChibaya kuti izvo bato renyu rarambidzwa kuratidzira mumaguta anoti Harare, Bulawayo, nhasi muGweru. Muri kutora matanho api kugadzirisa nyaya iyi?
Isu semusangano unoda runyararo, semusangano usingadi mhirizhonga, semusangano unotevedzera gwara, unotevedzera mutemo wenyika. Pese panenge parambwa nemapurisa tinoenda kumatare edzimosva. Matare edzimosva vopa zvavanenge vachitizivisa kuti aiwa isu sematare tiri kungotora zvitogwa nemaprisa saka ndingati semusangano wemdc nhasi taifanira kunge taudzira mugwero murunyararo mangwana taifanira kutaudzira kumasvingo murunyararo musi wechina tinofanira kunotaudzira kwamutare murunyararo
pane zvamati manzwa here nhai vachibaya pakurongwa hwenyu hwekuratidzira kumasvingo nemutare
mutare pari zvino hapana chandati ndanzwa ini chibaya semurongi wemusangano mumdc asi kwakumasvingo ndanzwa mashoko kuti iwo zvangoita kunge ngoma ine muririro wayo kuti maririro akatangoma kuHarare akatangoma kuBulawayo akatangoma kuGweru ndo maririro aita ngoma zvakare nhasi mudunhu rekumasvingo dzaudziwa nemastrakta edu neutungamiri hwemasvingo kuti vaishuwa zvakare provision order yekuti hatigoni kuenderera mberi zvakare kumasvingo mangwana asi ndinoda kuti ini zvakare semusangano unotevedzera mutemo wenyika yedu kwete nyika yezano tichaenda kumatare edzimhosva kunoti aiwa vanhu ngavapuwe kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo dzekutaridzira pachena murunyararo pasina mhirishonga
vanga vari murongi vemisangano mumdc vaamos chibaya vachitaura vari parunhare vari mugweru narei choto westudio 7 Mutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Scholar vanoti munzvimbo yeSt Mary's muchitungwiza maberekera ingwe zvapakuti vatsigiri vebato ravo vatize misha vachienda kunowanda sezvo vari kutsvagwa nemumwe mukuru wemapurisa uyo angonzi anonzi vajavangwe munharaunda iyi vachida kuvasunga. Studio 7 yaedza kubata vajavangwe asi havana kuda kupindura mibvunzo yedu. Atinawo kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa waPaul Nyati. Asi tinonzi nyaya yekuda kusungwa kwevatsigiri veMDC yakanangana nekuda kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato iri munyika yose. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaSkala.
Mupurisa anonzi Javangwe wePeace wePerson Mary's Police Station asera achifamba negurupu ramapurisa muSt Mary's harasa vanhu vemusangano wedu achiti ari kutsvaka vanhu vanoda kuti asunge saka anga achifamba door to door munhengo dzeMDC dzine zvigaro muSt Mary's kuti vasunge saka azotarisa kuwana mudzimai wavice chairman wedistrict redu wemuSt Mary's vice chairman redu anonzi Dick Shitengu saka mudzimai wavo ndiye wavakwanisa kusunga pari zvino anonzi Elizabeth Maenga Hama asi vari kuendera mberi nokutsvaka kuti vada kuti vasunge vanhu.
Chikonzero chei chavari kupa kuti vari kuda kusunga vana?
Uku kwava kutarisa Javangwe kuti chamushuwa nokukwera achishungurudza vanhu pasina kana bhasha rapara chaanoendera mudzimba dzavanhu achindovaharasa nokuvasungira chii. We are going to make sure kuti Javangwe aita shoot on his personal capacity nokuti dzungu racho raari kufamba achishungurudza vana veMDC muSt Mary's nderei.
Vari kufamba vari vangani mapurisa? Chikwata ichakakura sei?
Kwazi chinosvika 15 asi Javangwe ndiye ari kuchitungamirira.
Mambo mubvunza here kuti sei zviri kuitwa izvi?
No, chaitika ndechekuti ndakuonerwa navagati vemuSt Mary's kuti mudzimai wavice chairman wedu Bhigi asvika kuno uye vamwe tese tiri kutsvakwa mudzimba dzedu vanotonzi vashanyira dzimba dzevatsigiri vedu vakawanda chaizvo so pazvosunga mudzimai wabhigi vangayoda kuti ini ndimange ndinomirira ndinomiririra mudzimai wabhigi kuti tiende kudare dzimhosva saka ndazozivisa vezimbabwe lawyers for human rights vakatora mukomana anonzi Fred Michael Masari revunovabheta rizezi kuno kusungiza kuti ainge anovamirira saka ndichamubatsirawo pamhosva idzodzi mahara kuti ndimubatsire kuti tione kuti vanhu vedu vasungurwa kubva musunga.
Saka vamwe vatsigiri venyu varipi? Vari mudzimba here kana kuti vatotiza?
Vatiza, vakasikata around.
Awanga wari mutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Scholar avo vari kuti munzvimbo yeSt Mary's muchitungwisa maita maberekera ingwe. Vanga vari parunare vari kwakare kuchitungwisa neStudio 7. Vamiriri vesangano remubatanidzwa wenyika dzemuEurope muZimbabwe reEuropean Union vakabatana nemizinda yeAmerica, Australia neCanada vaburitsa gwaro rinoshoropodza kushandiswa kwechisimba, kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevanhu munguva yekuratidzira kwakaitwa musi wa16 Nyamavhuvhu uye mushure mekuratidzira uku. Gwaro raburitswa nevamiriri venyika idzi rinoti nyika idzi dzinoshushikana zvikuru nekushungurudzwa kurohwa pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevatungamiri vemasangano evashandi, vemapato anopikisa uye vemasangano akazvimirira. Vamiriri venyika idzi vari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzekuungana kwevanhu pamwe nekuti varatidzire, uyewo kukurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vasiyane netsika yekutyisidzira vamwe kana kukurudzira mhirizhonga kana kuparadza midziyo nezvivakwa munguva dzekuratidzira. Asi hurumende kuburikidza nebazi rezvekuburiswa kwemashoko yatiwo chikamu 86 chebumbiro remutemo enyika chinoti vanofarira kodzero dzavo havafanirwewo kutyorawo kodzero dzevamwe panguva imwe cheteyo. Mashoko aya aiswa patwitter uye aenderera mberi nekuti zvakakosha kuti pazivikanwe kuti hapana hurumende inobvumidza kubviswa kwehurumende yakasarudzwa zviri pamutemo. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Victor Chimutu avanodzidzisa paBergen University kuNorway kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya iyi.
Gwaro iri ndarinzverawo igwaro ranyorwa zvakanaka. Zvinhu zvatotarisirawo kuti nyika dzekunze dzatodyidzana nadzo kana kuti international community inge iinewo ziso rainoisa pane zvinenge zvichiitika muZimbabwe. Chinonyanyoonesa nechinonyanyotambudza ndechekuti kushungurudzwa kwevanhu, kutyorwa kwekodzero dzevanhu, kusungwa harassment kwemapolitical leaders, macivic leaders, iko zvino kusanganisira nematraditional leaders, munoziva kuti chief ndiweni, iko zvino izvo vakatovharirwa mutirongo. Zvinhu zvanyanyisa kutogurika paya pataiti vamugabe pavakanga vachiri kutonga, vamunangagwa vadarika palevel iroro. Even kana kurakidzira mademonstration muZimbabwe haachatobvumidzwa. Saka zvinhu zvinoita kuti nyika dzakaita sana na European Union hadzizvigamuzvire zvakanaka. Vanofanirwa kuramba vachisaya tingati pressure kuhurumende yavamunangagwa iyoyi kuti zvavanotaura zvamumagwaro maone zvavanonyora zvekuti new dispensation nekuti vari kuda kuita mareforms hazvina zvazvinorewa kana pasina zvine zvatingaona nemaziso zvinenge zvichiita.
Hurumende iri kuti nyika dzekumawirira idzi vari kupindirawo mune zvematongerwo enyika kana vachinge vachitsuura sezvavari kuita izvi. Munoti
hakusi kupindira nyaya dzebumbiro remutemo muZimbabwe kana kuti zvematongerwo enyika muZimbabwe. Nyaya yekudemonstrata nekurakidzira kwevanhu kana vasingafari nezvinenge zvichiitwa munyika. Tichitaura kuoma kwakaita upenyu economy, macitizens anokwanisa kurakidzira nhuna dzavo, kubudisa nhuna dzavo kana kusafara through mademonstrations. And the mademonstrations iwawa ari guaranteed kana kuti anobvumidzwa nesection 59 yeconstitution yenyika yedu yeZimbabwe.
Tiri kuonawo kuti iro gwaro raburiswa nenyika idzi riri kukurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti ikasike kugadzirisa nyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Tingaona here hurumende ichitambira izvi?
Hurumende yedu yatinayo ndo inonziya pachirungu authoritarian regime, kana kutoti tichida kuenda kuextreme ndo yatingatoti imilitary regime, nekuti mauto ndo anenge aine kutungamira mukati menyika yeZimbabwe. Apa ndiri kuedza kutaura kuti angave manyautsa mukanwa kuti mangwana kana vhiki rinouya kana mwedzi unouya kana gore rinouya tingava nokuvimba kuti tichaona vamunangagwa kana kuti hurumende yeZimbabwe yava kutanga kurespekta kodzero dzevanhu. Ivawo manyautsa mukanwa.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paBergen University kuNorway Dr. Victor Chimutu vari parunare kuNorway kwakare neStudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vanoti zvinozivikanwa kuti vachena venyika dzekumavirira ava vagara vachida kushungurudza vana veAfrica.
Iro igaro zivaka kuti vari kutaura zvindiva nani ndoo varungu vachoka vanoda kuramba vachitishungurudza isusu vanhu vatema muAfrica zvisati zvamudaenderera mberi ndofunga ngatingoti pamusangano wakaitika iye zvino musabi shuwa 16 countries mapresident 16 vagoti iwo musi wa25 October ngatiregogonizei zuva iri rokuti Zimbabwe yashungurudzwa neEurope yashungurudzwa navarungu vese iva vagoita mapenzi and then ava the few white controlled countries vagoti zviri kuitika kuZimbabwe hazvina maturo chinonzi human rights chiko mahuman rights ani amaZimbabwe nzere kana kuti kwete maZimbabwe vakatora ivhu ravo nderavo havana kana kumboinvaita murungu kuti abuye kuAfrica havana kumboinvaita kuti murungu abuye kuZimbabwe nhasi uno vakuti mahuman rights api acho who are they after all
asika vachirumanzu kana muwakidzano wako akakutaurirawo kuti mabatiro auri kuita mhuri yako akaipa mungati here nokuti takaremerana kumugano saka ari kunditsura
shoko ravashandisa kuti muvakidzani ndofunga de watomboti ongororei hatina vumakidzani neamerican government hatina vumakidzani nenetherlands government
mizinda yavo
irimizinda
yavo iri muzimbabwe vachirumanzu
ndoko kutanga ivavo
mizinda yavo iri muzimbabwe vari kuona zvamuri kuita zuva nezuva
korekti iripo muzinda kazvokuda kudini iye zvotarisa in the whole world mukaita research paGoogle uchaonekwa kuti the American embassy the biggest of them all is in Zimbabwe zvibvunze kuti ni mhaka yei
nekuti mune ushamwari hwakanaka
hatina ushamwari hwakanaka asi zviripo zvavanoziva zvatinazvo maybe isu zvatisati taziva vari kuda kuluta
asi chii chakaipa vachirumanzi kuti hurumende ingogadziridzawo nyaya dzekodzero dzevanhu nokuti kubva kare ndopainongopomerwa kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu
kodzero dzavanhu hadzitangi namaforeiners kuchitaurwa kuti dzindidzo kodzero dzenyu isusu tisu tinoziva zvatinoda for example tisu takaziva kuti no ivhu redu tatorerwa asi ivavo vose vemacountries amunotaura ivavo vakatovera chiti aiwa matorero avarungu chilendi yavo asi vasingazi kuti varungu ivavava havana kunge zviri zvizvarwa zvezimbabwe saka kodzero yacho iri papi vanhu vakatouya muno muzimbabwe saka vanofanira kuita zvido zvedu zvavanhu vatema muzimbabwe sesuvo kana taakuda kuenda kunana france kupi kunana germany kupi kunana america techiita zvido zvamaamerican
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf vagadzira chirumhanzu vari parunare muHarare nestudio 7 mutori wenhau akamboita mukurumbira munyika Godfrey Majonga akashaya nezuro manheru mushure mekurwara kwenguva yakareba Majonga uyo akamboita sachigaro weZimbabwe Media Commission akashanda kwenguva yakareba ari mutori wenhau weZBC achiri kuZBC Majonga akaita tsaona ari kumba kuumwe musikana aine shamwari yake mushakabvu Chris Somo hapana anonyatsoziva zvakaitika kuti Majonga akadonha sei kubva nepawindo izvo zvakasiya mitezo yake yakuwadzwa kubva ipapo Majonga haana kuzokwanisa kuita basa rake semutori wenhau asati ave mutori wenhau Majonga akambodzidzisa kuSt Paul's Mission Musami Studio 7 haina kukwanisa kubata mhuri yake kuti tinzwe kuti zvinhu zviri kufambiswa sei uye musi waacharadzikwa tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vaimbo vemutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vakamiswa nezuro pamberi pedare redzimhosva muKhartoum vachipomerwa mhosva dzeuori idzo dzinosanganisira kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo uye kuwanikwa vaine mari yakawandisa sangano reOpen Arms rinoti richaramba kuteerera hurumende yeItaly uye richamisa chikepe chine vanhu vanosvika zana pamahombekombe peLampedusa no. Dzimwe nyanzvi munyadza zveupfumi nematongerwo enyika dzinoti urongwa hwekuwandudza upfumi huri kuitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uchitsigirwa neInternational Monetary Fund ndihwo hwopa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Asi vamwe vanoti izvi zvikasaitwa upfumi hwenyika haufi hwakagadzirika. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nezuro, gurukota rinoona nezvevashandi, amai Sekai Nzenza, vakazivisa kuti hurumende ine urongwa hwekuwedzera vashandi mari, asi IMF yakabva yati hurumende ikangowedzera mari pasina kuvandudza upfumi, inenge yodzokera shure paurongwa hwekugadzirisa upfumi hwenyika. Zimbabwe haisi kukwereteswa mari nemabhanga akaita seIMF neWorld Bank nenyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti zvapakuti iedze kushanda neIMF kuti ibude mumadhaka mairi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano revemabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce vaKalisto Jokonya vanotipa maonero avo pane nyaya dzemihoro yevashandi.
Handisi munhu anogara pasi nichiti vashandi ngavanyimwe mari kweteba. Asi mukaramba moipa madzorera futi paya panga pagadzirwa navamutuli vachiti ivo ngati dimurei yatioti government expenditure ichidzikira pairegura machina mberi.
Asi munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti mushandi ari kudya nhoko dzezvironda. Mashoko aya atsimirwawo nemukuru weLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Mari yevanhu iri kuramba yangosara kumashure-shure, asi zvinhu zvose zvichingokwira. Vanoti muchatambudzika zvenyu kunguva yakati kuti asi rugare rwuri mberi. Asi havazivi kuti zuva rimwe usina chikafu, zuva rimwe usina mushonga, unenge watofa.
Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanovazve mumwe vatedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti zviri kuitwa namuzvinafundo Ncube hazvisi kushanda. Asi vaJokonya vati vanhu vanofanira kunzwisisa kuti zvinhu zvakadai zvinotora nguva nekuti nyika yainge yave mukana wamamupere.
Pana marwadzo anototi vanhu vaiti vanhu vanofanirwa kumira kuti kana tanga tichidya 3 meals per day totombocha 2.
Asi vanoongorora nyaya dzezvemagariro evanhu vaHopo Gumbo vanoti zvirongwa zvakadai zvakamboedzwa neZimbabwe kuma1990 zvichinzi ESAP asi zvakakonanganga murapwa achida.
Zvinoshamisa chaizvo kuti hurumende inoramba ichitero. Vamunangagwa vakanga vari muhurumende navamugabe. Vanoziva kwazvo kwazvo kuti vanhu chakabvondoka munyika munomu nekuti vanhu vashandi nevamwe varomba vaitambura vakanga vaakurwisa marwadzo ezvirango zvaiiswa nana IMF and World Bank.
Ko, chii chaizvo chingaitwa kugadzirisa dambudziko iri? Mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti muzvinafundo Ncube vari kuita chaizvo zvinotarisirwa asi zvirongwa zvavo zviri kukanganiswa nevanopikisa avo vari kuti vari kuda kuratidzira nyika yose.
Tichafara tose, asi MDC inoda kutora manje advantage kuti sezvo hurumende yaakuti haichakondorora mapurize, sezvo hurumende yaakuti yaakuda kupromota kuti ikonomi iite modheri ifananewo nedzimwe nyika, taakuda kupinda isu tichiti honai vanhu maomerwa pakati, honai maomerwa pakati. Saka taakuda kuita mademonstration nekubvisa hurumende. Hazvisi zvakaitika izvozvo.
Asi vabiti vanoti hurumende inofanira kutanga kurwisa nyaya yeuori.
Haungakwanisi kuita austerity ivo vanhu vachiba zvavanobira semabira avanoita vaministry of finance achezvayo appeared before the public accounts committee and apologized kuti yakadya $3.2 billion muna 2017 nemuna 2018. Kwakabiwa mari dzinotyisa kunasau. Tinoziva kuti kune ndege dzokuhaiwa dzinoita ma$74,000 an hour. So austerity haikukwanisa kunge iri austerity. Iri austerity inohide corruption.
Chirongwa chavaNcube chiri kutarisirwa kupera muna kurume gore rinouya asi IMF ichauya kuzochiongorora mwedzi unouya. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chamuno pakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Musuwe chipiri china nechishanu nasi tangatiri kutarisa zvanga zviri kuitika panyaya yekuratidzira kwakakokerwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mapurisa awanikwa achishandisa zvakare mutemo wePublic Order and Security Act mukutadzisa bato reMDC kuti rienderere mberi nekuratidzira kwaro muguta reGweru.
Ndinonzi Marara Norris. Vanhu vanonditi mujamba jeje. Ndiri kufona ndiri Muharare. Nyaya yemademo kai ndaona sekuti haisi kushanda. Hurumende iri kuvavarira chaizvo kuti isaitike, ende maonero angu haisi tombuka yakabudirira. Nokuti Harare yakabhanwa, Bulawayo yakabhanwa, kuGweru nhasi kwamasodhi anga achitomhanya achiratidza kuti pamapicha matiratidza ekuti havasi kuda zvamuchose kuti mademo aitwe. So zvandandiri kufunga ka ndiri kuona vanhu vazhinji vamwe vari kutaura kuti hanzi Chamisa ngaasataurirane namunangagwa. Inini pfungwa dzangu ka vanhu tanyanyotamburisa. So hatingarambe tichitambura over nyaya dzepolitics. Mapoliticiani ngavataurirane, vagadzirisane sezvakamboita vamugabe navatsvangirai. Zvinhu zvikareruka vanhu vakatanga kugara zvakanaka. Nokuti dambudziko randiri kuona ratotyika pano vachamisa ka ndiri kuti vanhu vavaranga vachiramba vachivateverera ka vanenge vakupedzera vakuneta manje kuti imi muri kuramba muchipuresera kuti tinoita demo chete kabati zviri pachena kuti demo haisi kubuda. Ende ri kurovesa vanhu ichikwadzisa vanhu. Ngavatsvagane, vawanane, vataurirane, vagadzirise nyika. Vanhu vari muno munyika vanokudza kuti tikuda kuti nyika iite zviri nani. Vanhu vari kunze kwenyika vakatiza munomu ndo vari kuti aiwa hatisi kuda.
Indinoitwa ndiya ndogara kubhoera kwamurambinda uku.
Ehe, taurai tinzwe kola.
Zviri kuitwa neZANU-PF hazvina kunaka, asi MDCO kuti Chamisa anofanira kupindira. Ngaachidzora moyo, ngaachimboririza paakatikapo anotanzwa. Zvino kukwira kudai izvi hazvichanakidzi, nyika yakurwadza.
Muri kutaura naMunyara Gurimbi ndiri kuZimbabwe. Kuchipinge mwanamai vangu. Isusu tiri kuti nyaya yekuZimbabwe kuno tiri kuti mademonstration ngaaenderere mberi nyika yose. Tichaedza sevanhu vekumanikaland kuti kubudirire. Tichaona zvekuita kuti kubudirire nekuti mapurisa ataona kuti anoita zveZANU-PF.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri weZimbabwe. Ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika, zvikuru takatarisa vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku27 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba iyi zvekare +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 p.m. Bye-bye!
Pera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anorambidza zvakare MDC kuratidzira kwayo muGweru nhasi nekumasvingo mangwana. Nyika dzakawanda dzoshushikana nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe. Mutori wenhau akamboita mukurumbira munyika Godfrey Majonga akashaya nezuro Manheru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
So
kuizikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lecha nanjani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla zimashumi mabili kuNcwabakazi 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa avimbe ukutshengisela phezu kokonakala komnotho obekuqoqwe yi-MDC lamhlanje eGweru lasemaswingo kusasa njengalokho okwenzakale eHarare lakobulawayo. Amazwe angentshonalanga achiyeneyo agoqela akumanyano we-EU, iMelika leBhilithane asola uhulumende weZANU-PF ngokutshaya lokuhlukuluza abantu abazame ukuphatheka ekutshengiseleni kwe-MDC eHarare. Owaba intathelizindaba emsakazweni we-ZBC omnumzana Godfrey Majonga Gaseko. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Bekugcwele amapholisa lamasotsha lamhlanje edolobheni leGweru lapho obekumele amalunga ebandla le-MDC atshengisele emigwaqweni ekhonona ngokugugudeka komnotho osokusenza abantu baphile nzima. Amapholisa athe ukutshengisela lokho bekuza kwenza ukuthi kube lodlakela njengalokho okwakuthiwa kuza kwenzakala eHarare lakobulawayo lapho okuvinjwe khona ukutshengisela okufanayo. Omele iGweru Central edale lePhalamende umnumzana Brian Dube uthi ibandla lakhe ligcine lisekela ukutshengisela emigwaqweni ngoba bekugcwele amapholisa lamasotsha akade etshaya itoyitoyi. UDube uthi bacine njalo bengasayanga emthethwandaba ukuyaphikisa isinqumo esithethwe ngamapholisa esokuvimba ukutshengisela kwabo. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Nabo 4 AM abantu abangaziwayo abebele lokhu zeni imoto ezingela manamba bebehamba emalokeshini ezindlini okuhlala khona ama-activists e-MDC bedinga abantu, so bakwanisa ukubamba othiwa Prince Mtare bamchaya nabo 4 AM bamchaya bayemdampa eMthapa police station kwabe khona the whole day. Amagqeda emathende khonapho eselokhuzeni seMthapa because amapholisa bebesithi asikwazi ukuthi sikwenzeni ngaye ngoba akula charge akulani for ngubuya wachiywa. Kusukela khonapho amapholisa agcwele ngabo 11-12 amasosha besenza ama-march begijima phakathi kwe-town ku-CBD behlabela ingoma zempi zese-town. Ikho kwenzakale eGweru.
Yes, ngathi ke khonoku ke ukuthi bavimbe ukuthi lingatshengiseli ligcine lisenzana emthethwandaba lihambile yini?
Ngenxa yesikhathi kube very difficult kuma-lawyers ukuthi bahambe ngoba bebesebe-attenda futhi abantu abachayiweyo abavaleliweyo abasakwanisanga ukuthi bahambe khona ngenxa ye-ban ngoba besebesenza indaba zabanye laba abachayiweyo oPrince Mtare and the other guys.
Singathi-ke kugcine abantu bengatshengiselanga emgwaqweni.
Ya, kugcine abantu bengatshengiselanga kodwa abatshengiseleyo ngamasosha lamapholisa ngoba bebekhona besetown betshengisela sibili begijima behlabela.
Umnumzana Brian Dube umela iGweru Central edale lePhalamende ekubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kusenjalo umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi kulungile okwenziwa ngohulumende yena ovimba ukutshengisela kwabe MDC.
Umoyo uthi loba abantu eZimbabwe belelungelo lokutshengisela emgwaqweni kwesinye isikhathi kulabanye abakhuthaza udlame. Ngakho ke uthi uhulumende usemise ukutshengisela obekufunwa libandla le-MDC emadolobheni esenzela ukuvikela abantu lamabhizimusi.
Protesting or demonstrating is a fundamental right which is enshrined in our constitution. And everybody has got the right to demonstrate. But you demonstrate within the confines of doing so without infringing on other people's rights.
Ukutshengisela kuyavunyelwa kusisekelo sombuso welizwe. Wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi atshengisele, kodwa kumele utshengisele ngendlela engasoze ikhahlameze abanye abantu. Kumele njalo utshengisele ulandela umthetho welizwe leZimbabwe.
So, what then happened in this case was that they applied to demonstrate. And their intention of demonstrating was, as stated, to the civil authority, was primarily to cause a change in some level of government.
Okwenzakalayo ukuthi bacela ukuthi batshengisele emgwaqweni. Abakucelayo kwaveza ukuthi bafuna ukuguqula ezombusazwe okuyinto eyenziwa ngesikhathi sokhetho. Loba kunjalo kwakulilungelo labo, kodwa ke uhulumende wananzelela ukuthi inhloso yabo yayingeyokuthi benze udlakela elizweni. Kunengi ababekhuluma ngakho, njalo abanye babekhankasela ukuthi kube lodlakela.
It was going to particularly become violent because there'd been a lot of insinuations and campaigns of violence.
Umoyo utshele umsakazo weVoice of America ukuthi kumele abantu babekezele ngesikhathi uhulumende ezama ukuguqula umnotho welizwe osugugudeke okumangalisayo. Uthi okwamanje uhulumende ulisana lokuguqula umnotho welizwe okungenza ukuthi abatsha labanye abantu elizweni leZimbabwe bathole imisebenzi. Umoyo uthi uhulumende ulohlelo lokuguqula umnotho olukhangelelwe ukuthi luzaletha izithelo ezifunakalayo phakathi kweminyaka emibili kubusa umongameli Emmerson Mnangagwa.
We have got a transitional stabilization program which we are implementing. It is 2 years. 1 year has already gone down the line. And we have got 1 year to go. And we are saying we should then, by then, be out of the doldrum.
Silohlelo lokuthuthukisa umnotho okumele silwenze phakathi kweminyaka emibili. Sesiqede umnyaka owodwa okwamanje. Sokusele owodwa njalo ukuthi siluphethe uhlelo lolu. Sibona engani singaqhuba kahle. Singaphuma kiso isimo lesi esibi kweZimbabwe.
And already we are starting to see signs of stabilization. We have now adopted an interbank market. We have now adopted a monocurrency system.
Sokulenguquko ekhona elizweni. Sokulomkambo ukutshintsha imali emabhanga. Sesinemali engeyethu esisebenzisa eZimbabwe njalo. Lomkambo ozenzileyo wemali osulenyanga ezimbili ubunjiwe.
And we have now have a stable exchange rate. Which has been stable for the past 2 months, at least since its introduction.
Umlangagwa usebhode amazwe amaningi edinga imali yokuvuselela umnotho weZimbabwe. Kukhanya engazani kuyasinda ukuvuselela umnotho ngoba lebandla eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa nguJamisa lithi uMnangagwa labanye bakhe batshontsha ukhetho nyakenye. Ngakho-ke ububusa kwabo akukho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC.
Amazwe angentshonalanga atshiyeneyo agoqela akumanyano we-European Union iMelika leBhilithani namuhla ethule umbiko echothoza uhulumende weZANU-PF ngokutshaya lokuhlukuluza abantu abazame ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela oluqoqwe yi-MDC eHarare ngeviki edluleyo. Amazwe la athi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo avumele abantu nqabe lesifiso sokutshengisela esitaladeni ngokuthula ngoba isisekelo sombuso welizwe sikuvumela lokho. abameli bamazwe la bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele achiyane njalo lokuhlukuluza uZulu esebenzisa amasotsha lamapolisa. Amanye amazwe ayingxenye yalumbiko ngaphandle kweMelika leBritane abalisa iFrance, iGermany, iGreece, Netherlands, Romania, Sweden, Australia kanye leCanada. Umbiko lo uza ngemva kokubotshwa kwabantu abafika phose ikhulu ngolwesihlanu eHarare ngesikhathi bezama ukutshengisela phezu kokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho. Kuza njalo ngesikhathi abasekeli beMDC kobulawayo behlukuluzwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamasotsha kumbe amaCIO abahlome ngama-AK-47 abathumba abasekeli beMDC laba njalo bebachaya ebusuku. Abachayiweyo bagoqela umsekeli kameya kobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami yena othunjwe ngomgqibelo wabhaxabulwa waze wagelwa lenwele ngembodlela. Kuthunjwe njalo umnumzana Masiza Ndlovu oyisiphathamandla seMDC laye wachaywa kakubi. Sixhume isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Sudan Chirodza.
Yomkhuba esivele siwazi esawubona 2008 ubaba uTsvangirai enqobile kukhetho kodwa amabutho ayesekela umgqabo athi nikisi Tsvangirai ongaza kuthatha. Ngaleso sikhathi kwakuhamba abantu abegqoke ingwani bevale ubuso namakhala evaliwe ukwenzela ukuthi bengabonakali ukuthi bona ngobani. Sesiphinda sikubona njalo ukuthi abantu laba bayabehlomile njalo zananzelela ukuthi okwakathesi abasayenzi lokhana okunyamalalisa.
Abathunjiweyo batshaywa abanye babo kulo Tinashe Kambarami lo Masiza Ndlovu balimali okunganani?
Engimbonileyo engikhulume laye nguMasiza otshengisele ukuthi uchaya ngabantu asebe abafundelayo ukuchaya. Ngicabangela ukuthi abantu labo bengabe belokungithi bengabantu abetraining eyamabutho abantu abaqeqeshileyo sibili ngoba bebemthanga ngaphansi kwenyawo into phela abayibiza bethi yifalanga ngesikhiwa. So ulimele kakubi kodwa phela ungananzelela into yakhona vele bevale ubuso wenzela ukuthi bengakhanyi ukuthi bona bangubani vele.
Ngaphandle kukaMasiza lo Tinashe bakhona abanye abathunjiwe?
Ukhona ogqekezela indlu eBulawayo South, ukhona nje omunye umfana kodwa okwakathesi i-security ngisacubungula. Ngibona ngani ngokuya kwesikhathi vele sizalinika amabizawo ngoba kathesi kulokwethuka lokwesaba okhona ezimulini zabo.
Umnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli seMDC kobulawayo. Amazwe angentshonalanga la aphinde achothoza njalo uhulumende ngokuqhubeka ehlukuluza abalwela amalungelo ezisebenzi abafana labe-ZCTU. Iziphathamandla zalinhlanganiso ezigoqela umnumzana Peter Mutasa lomnumzana Japhet Moyo zithi sezihlalela evalweni ngemva kokuthunyelwa imibiko yokuzethusela ngokufa kubomakhalekhukhwini bazo. Sixoxele umnumzana Moyo yena othi umndeni wakhe awusahlalisekanga.
Sithole ama-messages athi abantwabethu basezingozini, lathi sisezingozini, sizabulawa. Baqhubekela phambili ngokusikhangela, basinika amatshwala esingawaziyo. Xa sisiya emapholiseni sibona amapholisa ngani bayesaba lindaba le. Loba kule ma-phone numbers akhona sobala ukuthi avelela ngaphi, amapholisa kafuna ukulandela lindaba.
Akhona yini amanyathelo eseliwathethe ukuzivikela lokuvikela imideni yenu?
siyazama ukuzivikela njalo ukuvikela imuli zethu angazake sitsheleke uzulu kube sikhulume ebantwini bonke ukuthi sithatha amaqhinga bani ukuvikela impahla zethu ukuvikela abantwana bethu lokuzivikela ke lathi kodwa ke sikuthatha seriously ke lokhu okwenziwayo sithatha amanyathelo sibili ukuthi sibone ukuthi impilo yethu ikhangeleka kuhle njengoba amapolisa lawa esitsho ukuthi hayi kufaneleke lizigcine siyazigcina ke okwakamanje angaza ke sichaze ke ukuthi sithatha amacwe kobani
njengoba lithola imbiko yokwethuselwa ngokubulawa lisazoqhubeka yini ngokukhalala imisebenzi
akusozeke kusiphambanise emsebenzini enjengekubizela khe ukukhalala imisebenzi siqhubekela phambili silungiselela vele simelele nje ukuthi njengoba kade kulamanye ke amadili kade bizelwa besingazathanda ukuthi sihlanganise so okwethu kuyeza siyaqhubekela phambili silungiselela ke okwethu nxa sesiboneke lokhu sokudlulile okwamabandla ezombangazwe sesizabizela ke okwethu bangethusela kodwa ke konke lokhu sikukhangele umsebenzi lawo uzaqhubekela phambili labo sesethusela lathi sisenza umsebenzi wethu
umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezctu lanxa sehlulekile ukukhulumisana lamapholisa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende kasoze avumele abantu besenza udlakela elizweni ilunga lezanupf umnumzana Joseph Juma yena uyakulandula ukuthi abathumba lokutshaya abasekeli be-MDC laba ngabomvikela kuhulumende
I don't believe that uthunjwa abantu lokhu lokuthi abantu lokhu kuvela kuhulumende ngabantu abafuna ukungcolisa uhulumende instead and if you really really dig deep into le ngikhuma ngayo one day phansi khona sikhumbe Juma into okhulumelana nazo isivele legcekeli manje ngabantu abafuna ukungcolisa uhulumende I do not see why uhulumende would take a young man like Kambarame iyomhlukumeza for what sigaineni khonapha
bebehlukunyezelwa ukuthi bebeqoqa ukutshengisela kwe-MDC okuvinjwe ngamapholisa obekumele kube khona izolo bathi abantu laba bebebatshaya bebabuza ngalokho okutshengisela bethwele impopho
yile ngikuthethe kona kusobala ukuthi kulomuntu ofuna ukungcolisa uhulumende lapha ngoba njengoba ngisitsho nini umnumzana uKambarami uzingcolisile kudala lapha kobulawayo akusho umuntu othi uyifoka phwele lo umuntu othi angathi angaba ne-influence lapha kobulawayo akula nto enjalo so uhulumende you cannot then speak that law uyathatha umuntu onjengokambarami ezingemgelele nwele besezinto ezimbi kangaka ejakeni elihlele njana umfalwana ebemuhle ngama-dredi akhe manje ngingasile ama-dredi uphosenza khangele kanjani anto kuthi So this is an act of sabotage. Ngolisa ukhulumende ophela kwenza into asolwe. And ukhulumende eleza madobelani elekwazi ukuthi amapolice athe issue I prohibition order kudala and the demo athe isaba khona. So kuyini ngabe sibesa kudinga abantu bebehlukumeza abantu for?
Livama ukuthi isabotage ivela ku MDC. Lapha kusoze kube I MDC babachuma ngoba abantu abathunjwayo bechaywa ngabe MDC. Ngobana benza li sabotage
ungakhohlwa ukuthi na kulabanye abantu ekuthi indlela kukahulumende kusuka kubaba umgalo kusiyaba umnangaka within us even kuzana uPF nxa usakhumbula kwaye kwakhunywa ngama-faction ana o-G40 double cost khona phana sikhangeleni yikho nto asikhangeleni futhi kwapha andibona ngoba kwesikhathi kulabantu elingabe lisilihamba labo sikuzana uPF kulaba soyizadeni umuntu ule agenda yakhe
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo
yabo 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 mthoka komuhle igama lami ngu Mike Hobe
Ntandu kuli ngosa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo labatsha olwe Z-Connection ngo-8 ntambama. Namhla sihlolisisa ukuxokozela elizweni okulabantu ababhaxabulwa ngamapholisa lamasotsha nxa befuna ukutshengisela emgwaqweni. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Zimbabwe omuhle, mthwakazi omuhle. Asihlanganeni kuhlelo Z-Connection ngo-8 p.m. Bye bye.
Iningi lithi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yenhlelo zikahulumende ezigoqela olokukhuphula intengo yamafutha ezimota njalo nje kanye lokukhweza imbadalo yamagetsi. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uyalandisa.
Intengo yelitha elilodwa elamafutha edizili ikhuphuke ngomvulo isuka ku-$9.27 yaya ku-$9.36 kwathi epetulo yafika ku-$9.12 isuka ku-$9.09. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Vindi ufakaza lokhu.
Njalo vele i-economy uzoba yiliphi ilizwe ungakhuluma ngento ezinjengentengo yamafutha yezimota, ukhulume ngendaba eyamagetsi nxa ecansa yomuntu uyacansa. So sikhuluma naleziMbabwe asekakusavumi abantu bafutheleni, abantu abasadli, sokudliwa nzima, ama-basic commodities wonke impahla iqansile, nokugada imijova sesehluleka, sebegcwala khona emabhasi akhona beminyana kusiba luthuli, abanye baphuza emsebenzini, abantu baze befika ezindlini abanye ngama-9-10 ebusuku ngenxa yokuthi impilo vele ayisabambeki.
Izisebenzi zikahulumende ezibalisa odokotela lababalisi zithi zizakhalala umsebenzi nxa zingengezelelwanga iholo ngoba alisathengi lutho. Ababalisi benhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe bathi abasoze basungule umsebenzi izikolo zivulwa nxa iholo labo lingakhutshulwanga ngoba imali abayiholayo ayeneli ukuthenga impahla ezimqoka kanye lokugada izimoto abesiya emsebenzini. Umnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi babhekane lohlupho olufanayo.
Impilo esiphilwa ngamatitsha okwakathesi nesikokuba ngamadende nje kuphela ukuthi I think you can even witness it in the shops, ama-prices, the way how things have risen up, even i-transport to work, so especially rural teachers. So average umuntu uzabona ukuthi umuntu umuthola 350 i-take home, ukuthi ibhasi egada yabona iyakuthatha $30 ukuthi uye esikolo uphenduka $30, then imali yangikhona khonapho ungakhupha kuyi $30, that is almost the quarter of the salary. And izembato sibili we cannot talk about them because most of these shops now are getting their clothes outside and bafuna i-forex, anjabona. And i-forex yangikhona nemali ekhona le yakutshela ukuthi trousers i-20 USD. i-20 USD yangikhona is almost half of my salary and salary line, ngithe gomba. Isikafu kasikhulume, izinzoka zimanga kuhle ematitsheni, I don't know ukuthi how does really the employer think teachers are going to, who are surviving or are going to survive if he needs them to survive anyway?
Esinye sezizathu zokutshengisela ukuzanywa libandla le-MDC elizweni lonke ngesokuthi kulungiswe umnotho welizwe. Kodwa abanye abafana lomnumzana Winos Dube, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo United Residents Association, bathi ukutshengisela kusoze kulungise umnotho welizwe.
Sazi ukuthi into noma isizini sinjani, hlalani phansi likhulumisane lidinga indlela, amasu azaphuma khonapho kudingakala ukuthi senze kanjani. Ngeqiniso ithi mina ukuya kuma estridini sigijime ngitshone ngihlabela ngumuntu egida, kambe kuyawulungisa na umnotho welizwe? Silabameli esabakhethayo ezweni lelo ukuthi basimele laphana lalaphana, yibo abantu ofanele sibatshele ukuthi izinto zizima. Lelo liqiniso, into zizima, akula muntu ofuna ukukubalekela. Into zizima, umnotho wethu elize kwawumanga kuhle. Asikakuboni ukudemonstrator osukeke kwaletha umvuzo ebantwini, kwaletha isithwala kwasifaka phezu kwetafula labantu.
Umnumzana Msindazwe Ndlovu ongusomabhizimusi uthi kusobala ukuthi inhlelo zikahulumende ziyasebenza.
Sisuka sigijimele phambili ukuthi sifuna izinto ezigijimayo, ezifast, i-quick money.
You know, I was for such a long time, the socialist catastrophe benefited from the system that it comes with. But it's that thing as we need to be cool. Now it's the successful loaner. China successful is the loaner. Lama reform, as I said, you know, the whole corner catches. Ukuthi elungise isizwe yeyungabe kunzima okwakhathesi ngenxa yokuthi ama-salaries aka-adjust but izinto i-real value isikhona but as soon as ama-salaries aka-adjust abantu bazabona ukuthi hayi izinto kasi sezibe ngcono than before ngoba nginike umzekelo se-target i-target bekuyi-$2 right khathesi sebefaka ku-$10 bond i-$10 imalini i-$1 in real value izinto azikaditshi kodwa abantu ababe nesineke futhi bemelele ukuthi izinto zikasikulunga ngoba mina ithemba lami likhona ukuthi hhayi izinto sezikasikulunga kodwa asikaboni asisebenzeni kwahlabezela kwezimbabwe sizincede sizithuse ukuthi sikwasiukuthi siphumelele
uhulumente uyigcizelela ukuthi abantu kufanele bebekezele ngoba kulenhlelo ezimqoka zokulungisa umnotho welizwe
Oge waba intathelizindaba elodumo emsakazweni weZBC umnumzana Godfrey Majonga akasekho. UMajonga obese ngumsekeli kamqondisi njalo engumgcini sihlalo weLaniko Paralympic Games ubhubhe izolo ntambama emzini wakhe eEastleigh eHarare. Ubhubhe esele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lambili njalo. Uchiye umkakhe unkosikazi Grace Majonga labantwana abathathu. Alahlekelwe imiklomelo amaqembu akobulawayo aku-Premier Soccer League agoqela iChicken Inn eBulawayo Chiefs le Highlanders kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leChicken Inn selithiwa ngemiklomelo emine liqembu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ele-FC Platinum ngemva kokuba libele umjiki lobhanqa 1-1 leliyada ngomgqibelo lowo bekungumdlalo wesithathu imidlalo ilandelana lapho iqembu leChicken Inn elehluleke khona ukuthatha imiklomelo yonke emithathu njalo umqeqeshi waleli qembu uJoey Antipas uthi sekumele abadlali bakhe bakhweze amasokisi.
Disappointing result against Team Magyada, especially playing at home. Some players need to
Limphumela iyasidanisa kakhulu njengoba besidlala singekhaya leqembu leyada. Kulabadlali bethu sekumele batshengise ukuba kungani kumele babe yingxenye yeqembu ngoba bakhona ebesikhangelele kubo abangasasiphathisiyo. Ungathi abadlali bethu kabasazithembi manje ukuzithemba yinto eqakathekileyo kakhulu. Edala umehluko phakathi kokunqoba lokunganqobi.
Iqembu leChicken Inn lihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo njalo lile miklomelo ngamashumi amathathu lowodwa. Ikanti leFC Platinum lona elinqotshwe nge-2 kanyanga letriangle lile miklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu. Iqembu leCapes United lona elitshayele iHighlanders nge-2-1 lihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi amathathu lane. Iqembu leHighlanders lithelele lehla lahlala endaweni yeshumi lanye ngemva kokunqotshwa kwalolokhu. Emsileni wengalane iqembu leBulawayo Chiefs yilo elilokhu lijeke amanye wonke njalo lile miklomelo elishumi lane ngemva kokuba libe ngujiki lobhanqa 2-2 leqembu leTel 1. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe yeZimbabwe Football Association isikhuphe umbiko othi umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas nguye osengumqeqeshi omutsha weqembu lesizwe lama-Warriors. U-Antipas uzabe encedisana loLloyd Chitembwe yena obeqeqesha iqembu leCapes United kodwa okwele mibiko ethi usesiyaba ngumqeqeshi weqembu leHarare City kanye loTendera Indiraya ongumqeqeshi weqembu leDynamos kusithi umqeqeshi wabona uzintingi uTembo Juma wena osebenzela iqembu bule Highlanders abaqeqeshi labo bazabe besebenza kumaqembu abo baphathe iqembu lesizwe kuphela nxa sekulemidlalo ethile okumele liyidlale. URaman Kumbo nguye wephethe isikhundla esokuba umqeqeshi weqembu lama-Warriors ekuthiyeni komsebenzi okwenziwe nguSunday Chidambwa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jahalakithi kwanele mthwakazi Oliver lelisayo ngontungamili nkomo matukanduna vafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.